chokwadi sa buri sa maresort e Bontsoe sa fanyo gone bana mona 2022 the ordinary level bana ba kukwanisa kuona zvakabuda mu ma examinations aya website yedu either pa mboranaje kana pa computer website inoti www.zimsec.co.zw asi vanogonazve kuenda kuzvikoro musi womuvhuro 6 kukadzi kuti vanotora iwo maresults slips avo kuzvikoro.
Muchitarisa kupasa kwavakaita gore rino nemakore ari kumashure aya munoonawo sei?
Tichipanga zvakati maresults egore ra 2022 tichitarisa ne 2021 tinoona izvo kuti vana vakanyora bvunzo muna 2022 tingati vakagona kupfuura vakanyora muna 2021. Vana vakanyora muna 2022 vakabuda ivo ne 28.9 pass rate, ve 2021 vachiita ivo 26.34%, zvichiratidza musiyano we 2.62%.